This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemugovera, chikumi 18, 2016. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 13860 ne15455 kHz pa shortwave. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndichiti hei nemusoro yenhau dzedu dzanhasi.
Tine bepa ratiri kuti vanhu ngavasaine tichikumbira purezidendi, nekuti purezidendi ndivo vakaisa minista yavo pabasa. Tichivakumbira purezidendi kuti bvisai munhu basa uyu.
Pastor Ivan Mawarire vanoti sangano ravo rehashtag this flag riri kuda kuti gurukota rezvemhando dzemoto risiye basa.
Umwe wacho pane vakapfurwa anonzi vaitai chikwata akatoshaya neurombo zvakanyanyisa.
Mumwe munhu anopfurwa akafa kuchipinge achipomerwa mhosva yekubanzimbe. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Pastor Ivan Mawarire avaita mukurumbira paFacebook nemavhidhiyo avo anonzi hashtag this flag vanoti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanofanira kuferefeta kana kutodzinga basa mamwe makurukota ehurumende ari kuita zveuori. Pastor Mawarire nemusi wechina vakaunganidza vanhu vakawanda vakaenda kuhofisi yagavhna weRBZ Dr. John Mangudya vachiti havasi kuda kuti vaMangudya vaparure mabond notes. Tabata Pastor Mawarire tikatanga nekuvabvunza kuti chimurenga chavo ndeche paFacebook chete here.
Hazvisi zvinhu zviri kungoitwa paFacebook, aiwa, asi zvinhu zvaakutanga kuchiitika pasi zvinobatika. Saka taakuchitangawo zvino chekutanga kutingadaidzewo vamwe here vatingagare pasi navo tichibvunza zviri pachena. Saka tingati zvakaita sana Minister of Finance kana dzimwe dzenguvawo ivo maminista emayouth hatisati taurirana zvedu kuti ndo kwatichaenda. Asi titori neimwe programu yakatotanga yatiri kuita inosanganisira minista weenergy vanoona nezvemagetsi. Tine nyaya yatiri kuziva sevanhu munyika munomu kuti vakatadza kubata mari. Pane kwakabhadharwa mari dzanga dzisingafaniri kubhadharwa, mapepa asina kukwana. Isusu tinofungidzira kuti pakaitika huori. Saka tine bepa ratiri kuti vanhu ngavasaine tichikumbira purezidendi, nekuti purezidendi ndivo vakaisa minista yavo pabasa. Tichivakumbira purezidendi kuti bvisai munhu basa uyu. Pamusoro paizvozvo ngaaende kunomira pamberi pedare redzimhosva achibvunzurudzwa kuti mari dzakabatwa sei. Saka taakutanga kufamba kuita zvinhu zvinobatika kana zvinooneka. Asi regai nditaure ndichiti chinangwa chedu chihombe pane kubuda kuchaita maresults ezvinhu zvatiri kuita. Chinangwa chedu chatinoti isusu tagona kana kuti tabudirira kuona vanhu vachiuya vachitaura zviri pamwoyo vasingatye, vachisumuka, vachitaura, vachisaina mapepa, vachiramba kuti aiwa izvi hazviita. Ichocho chinhu ichocho chikana chaitika tadii tabudirira.
Patakambotaura nemi manga muchityisidzirwa, hazvisi kuenderera mberi here?
Izvozvo zvinhu zvinoitika zvatidzikireiwo, asi zvichiri kuitika. Nekuti kana watanga kubata pari kudyiwa nemunhuka, munhu anotsvaga marwisiro aanokwanisa kuita kuti upadii uparegere.
Pastor Ivan Mawarire vehashtag this flag vari parunare muHarare. Nhumwa dzebhanga guru repasi rose reInternational Monetary Fund dziri munyika uye dziri kutarisirwa kupeta misangano nevakuru vehurumende svondo rinouya nechinangwa chekuda kuona kuti upfumi hwenyika hungagadziriswe sei. Misangano iyi yakatanga nemusi wechina. Zimbabwe yaimbenge yavimbisawo kubhadhara mitero pazvikwereti kana kuti maarias muna chikumi, asi izvi zvinenge zvakona ng'anga murapwa achida. Nyaya iyi pamwe nenyaya yemabond notes dzinonzi ndidzo dziri kukurukurwawo neIMF. Kutitize nyaya ii, tabata nyanzvi munyadzi zveupfumi vachidzidzisa paInvest of Zimbabwe, Dr. Gift Mugano.
IMF inoita basa guru chaizvo pasi rose rekupa mazano kuhurumende dzenyika imwe naimwe inonga iri mumemba yeIMF. Saka tinotarisira kuti kuuya kuita International Monetary Fund inofanira kubatsira kuonesa Zimbabwe kuti yogadzirisa sei matambudziko yakasangana nayo kushayikwa kwemari munyika. Ndinovimba kuti vanokwanisa kutarisawo dzimwe nyaya dzekuti toita sei kutiwedzere. Makambani akanga adona asimukire nekuti dambudziko rekuita hurumende pari zvino hausi kukwanisa kuona mari tikati yetax kuti makambani mazhinji akadona. Saka mitemo ratikati mapolicies anokwanisa kusunzira makambani vanofanira kunanganidza futi nyaya dzeindigenization kuti dzinokwanisa kubatsira sei nyika nekuti pari zvino nyika irikuda mainvestors asi kana pasina kuparwa zvakajeka maringe nenyaya nemitemo yeindigenization hatikwanisi kuona kuti mari ikunze kwenyika. Saka hondo yedu yetinaida kuti mari ipinde munyika muno toudza sei vashanyi vekunze kwenyika vanouya kuinvesta mari munyika muno. Zvimwe zvinoda kuti nyika iende mberi zvinonga zvakarekera kuhurumende. IMF haingatipi zvese sekuti kurima inyaya dzehurumende tivaite mutsika baba vanhu vari munda varimi vasikarimi ngavadzimbe imomo.
Zimbabwe yanga yambozvipirawo kuti inokwanisa kuti inge ichibhadhara chikwereti cheIMF nezvimwe zvikwereti yakambotanga yati muna kubvumbi ndokuzoti muna chikumi. Munoona ichikwanisa kubhadhara here?
Handiona ikwanisa kubhadhara kana kuti kwaita atiati masaramuso mamiracle. Hatina mari kuti kwase kubhadhara vashandi nenguva. And mari iri kufanira kubhadharwa kuzvikwereti inosvika ku$1.8 billion dollars. Asi mari dzetirikuita dzekubhadhara atingati muhoro yevashandi imari dziri shoma shoma kwazvo mwedzi nemwedzi. Hapana chatichaitika tingaratidza kuti tine mari, hurumende haina mari yekuti ibhadhare mari iyoyi.
Nyanzvi munyadzi zveupfumi vachidzidzisa paInvest of Zimbabwe, Dr. Gift Mugano, vari parunare muHarare. Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa, tiri kuenda kuChipinge uko kune vamwe vanhu vakapfurwa kuchinyamukwakwakwa nevanofungidzirwa kuti ndevanochengetedza minda yenzimbe yekambani yeGreen Fuel zvopa kuti paite ropa rakaipa pakati pevagari nekambani iyi. Mukuzeya nyaya iyi, tabata mukuru wesangano revagari rePlatform for Youth Development vaClaris Maduku.
Tingati zvakaitika ndezvekuti tine nyaya iri kunetsa pari zvino ichiri kunyatsokuferesiwa nemapurisa yemasecurity guards yekuGreen Fuel vakapfura vagari vekuchinyamukwakwa. Umwe wacho pane vakapfurwa anonzi vaItai Chikwasha akatoshaya pari zvino tine urombo zvakanyanyisa. Then pane vamwe vaviri nemukomana wechidiki anonzi Jairos Mapopo akafurwa paruoko akakuvara zvakanyanya nevamwe vanonzi Chipo vakavandi maita diwa vakakuvara. Pari zvino ava vakakuvara ava vari kuchipatara cheSt Peter's Mission. Asi sekudaro zvichitevera mhirizhonga iyi nyakupfuura uyu wesecurity vakabatwa neveriisiona ari kumapurisa epachisumbanje pazotara pi
vamadhuku vakapfurwa vari kupomerwa mhosva yei chaizvo?
Vakapfurwa vari kupomerwa mhosva yekubanzimbe. Ndofunga mungaona kuti sitiri kurwadzikana zvakanyanya sevamiriri venharaunda kuti konyaya yekubanzimbe nyaya diki diki yakadaro yekuti nzimbe imwe chete inokwanisa kuita mari inoita R5 and vanga vachingoba nzimbe ava vainoba nzimbe zvekuti vanenge vachidya nzimbe dzisingatombopfuri kana 10 kana vazodya dzakawandisa. Saka tinenge tichiona munhu achipfurwa kusvika pakufa kana kukuwadzwa nekuda kwemari cost ye$5. Zvino tirikwadza kuti munhu akuvarira kana kuurayirwa nyaya yekuti aba nzimbe.
Sekunzwa kwamuri kuita vanga varamba kusungwa here, chii chakazoita kuti vasvike pakupfurwa?
Nyaya iyi chiri nyaya zvayo iri pamberi pedare zvekuti vanga vasiri kuramba kuvareswa nekuti mukomana umwe anonzi Jairos ane makore 19 chete haana kana simba. Ava mai vanonzi Chipo mukadzi wechidiki havana chavaikwanisa kuita kurisa vanga vachitoita zvekudimbura nzimbe dzacho nemaoko. Saka zvino tirikwadza kuti vaizopfurirwei nekuti havana kana nzira dzavaizoshandisa dzekurwisa masecurity guards ari trained. Masecurity guards vanhu vechirume vakuru vanenge vari armed.
Ko chii chiri kupa kuti vagari vaende kunotsvaga nzimbedzi?
Ningadai muzive kuti chokwadi upenyu hwakaomesesa nzvimbo yatirikutaura nezvaye iri kwana Chinyamukwakwako kune mhiri kune gakava rakakura rekuti vazhinji vacho vane minda dzavo dzakatorwa neGreen Fuel saka panenge paine kutsutsumwa nekuti havasina pekurima pekuti vakwanise kurarama upenyu hwavo semazuva ese uyewo gore rino zvichiwedzera kuti vanga vasina minda yekurima yekurima ingavachengetedza hakuna kutoibvawo saka chikuru chandingatara inzara yekutiwo zvinhu hazvina kumira zvakanaka
mukuru wesangano revagari vekuchipinge replatform for youth development vaclaris maduku vari parunare kuchipinge kwakare
We love you.
Saverio.
Yeah.
It's a precious.
Now we're shift here.
My Isabella.
Yeah, man.
Na fadza my sister. Na fadza munu wese ma shita. Doro tadira basita fadza bari basita fadza kana ma ancestors. Yeah. Waya waya.
Inini ndinoitwa Shiltoman, aka Romeo Anthony the Dancer of Fada. Makaterra Studio 7.
Waya waya. Muza waya waya.
Yasvika nguva yekuti tichimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwevanhukadzi kana kuti Women's Forum chatinopakurirwa naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro namuzvare Joana Mamombe. Avo vanova ivo mumwe wechikwata chevechidiki vanozviti ivo tajamuka. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu muzvare Mamombe.
Tinotenda.
Muzvare mungatitsananguriro kuti imi muri mudzimai wechidiki asi muri kuti imi pane zvamuri kuita semadzimai vechidiki vari munyika vasiri kufara nezviri kuitika munyika zvii zvamafunga kuti muite imi?
Tine maprotest edu akawanda wanda atiri kuita sevasikana zvakare tichibatanawo nevamwe vedu vechikomana kuti tinge tichiita mapetitions kuhurumende yedu yeZimbabwe. Chechipiri tiri kuitawo mademonstrations atiri kuita kuti tiforce Robert Mugabe nehurumende yake kuti vabve pachigaro.
Asi hamutyi here nemabasa amuri kuitaya nekuti tinoona kuti muvhiki rapfuura vamwe vakatosungwa vakagara mutirongo kwenguva yakati rebei vaya vanga vari muAfrica Unity Square ndozoti imima amuri mumwe wavo.
Hongu tingange tanga tiri muOccupy Africa Unity Square tichiita protest yedu for the past 16 days. Asi ndingati nyaya yekutya hongu tiri vanhu unowanikwa hako uchitya asi nyaya yekutya iyi takungofila kuti sevechidiki zvatiri kusangana nazvo zvakatonyanya zvinhu zviri kutotirwadza kudarika kutya iko kwamuri kutaura because uchiona isu vana vechidiki tisina mabasa kuchikoro chaiko fees haisi kukwanisa kubhadharika so ini handifunge kuti pane kutya ende pane kurwadziswa kwapfuura ikoko kwatiri kuona.
Tinoona mataura imi kuti muri kuita zvinyorwa zvinozikanwa izvo semapepa petition zviri kushanda here izvo?
Kuita kwatiri kuita kuda kuti vamwewo vechidiki vaitewo inonzi conscientization kune vamwe vedu bhozi vamwe vedu vari kutiona kunge zvatiri kuita zviri kuitika munyika yeZimbabwe zvinhu zvitori normal.
Munoona vanhu vachinyatsoteerera here zvamuri kutaura imi madzimai echidiki?
Handingangoti muchidimbu vanhu vemuZimbabwe vachiri nekakutya kwavanoita nekuti ndinotendera kuti zvakaitwa naRobert Mugabe muno munyika yeZimbabwe kukwanisa kuisa mhonzi yekutya mukati memwana mumwe neumwe ari munyika yeZimbabwe whether wechidiki kana vakuru chaiwo. Saka tichine dambudziko rekuti vazhinji vedu vachine kutya ikoko kwakanyanya. Saka tiri kuti neushoma ihoyu hwatinawo kune isusu vacho vakashinga tiri kuuedza nepatinogona kuti tinge tichikwanisa kubatirana tichiudza vanhu kuti aiwa ngatisatyai nekuti yava nguva yakwana yekuti Robert Mugabe achisiya chigaro.
Aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare Joana Mamombe kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Tinotenda.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous.
Kungwa yekumba mbatani dzawanzi tajamuka wakabvakuma yupi emuno muZimbabwe mushure mekunge vaongorora vatarisa matambudziko vakatarisana nawo sere chidiki anosanganisira kushayika kwemabasa kushayika kwemikana yekuti vazviriritire ivo nemhuri dzavo kushayika kwemari yekuti vaende kuzvikoro.
Mangwana muchirongwa chedu cheYouth Forum tine hurukuro nemutauriri wesangano rinonzi tajamuka riri kuratidzira muHarare vapromise mukwananzi. Musakanganwe kuteerera chirongwa chedu cheYouth Forum mangwana. Iko zvino yasvika nguva yekuti tichienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu Our Lives.
Ndinokutambirai nemufaro muchirongwa chenyu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tine hurukuro nava Albert Muzvidziwa Pondo vanove mugari wekwachivi mubhuku rekwa Gwezuva mudunhu remasvingo avo vakanga vakasungwa munguva yehondo yechimurenga vakagara mutirongo yehurumende yaSmith munguva yehurumende yeRhodesia kwemwedzi minomwe vakazobuda nyika yawana kuzvitonga kuzere. Nhasi tatiregai tikurukure nawo tinzwe zvichemo zvavo. Makore makumi matatu nematanhatu nyika yawana kuzvitonga. Tinogamuchirai nemufaro pastudio 7 vamuzvidziwa Pondo.
Neniwo ndinofarawo kutaura pamhepo panaka.
Vamuzvidziwa, tinonzwa mune chinyunyuto chamuinacho pamusoro pemabatirwa amuri kuitwa semumwe wevanhu vakanga vari muusungwa munguva yehondo. Mungatitaurira zvamuri kunyunyuta nazvo?
Chinyuto chedu ndechokuti takarwa hondo tichitiza mumakomo, tichigara mamazuva tiri mumakomo, tikasungwa, tikatritwa zvisizvo neSmith regime. Takafara tichiti tasungwa pamwe chete navakuru vamwe vakasungwa nguva yehondo yakapfuura, saka tinomukana wokuwana mari, saka ivo vakaiwana vakaiwana, isu hatina kuzoiwana. Saka tiri vanhu vari kutambura asi vari vanhu vakarwa hondo.
Pamapedzisira kufambira nyaya ndiriini?
Ini pandakapedzisira ndaramwa igore rapera. Chakandikonzeresa kuramwa last year ndingatadza kutaura mwedzi namazuva somunhu wanga agumuka handanisa ndichanyora. Ndechokuti tina makore ose kubva pakora vanhu vataingonzi uyai, tipei $10, tipei $7, tipei $5 kuti zvinhu zvenyu zviite.
Ndiani aikubhadharisai $10 nema$7?
Right. Pane dare riripo rakanzi ramazipidra rinova rine dare redistrict kwozouya dare rekuprovinci takamboadreswa nawo, vakatiudza izvozvo.
Imi pamakasungwa makanga muri comrade here kana kuti makanga muri mujibha?
Ndakanga ndiri mujibha.
Saka iye zvino muri kurarama sei?
Right. Mararamiro ambe aripo kubva painclusive government, nokuti pakangopinda mari yaikoko iyo yemadhora vanhu vakawana mukana yokuvaka. So munhu anga ane kachipo kokuti ndivake taizama kuvaka apo naapo tichiita, asi nenguva ino manje hazvichagoni kuti tiwane vanoti tihuyai muvake nokuti dhora racho hakusisina.
Aiwa, tinotenda zvikuru vamuzvidziwa nekuwana nguva yekutaura nesu pachirongwa chedu.
Hai, maita basa.
Manga makateerera kune mugari wekwachivi mudunhu remasvingo vaAlbert Muzvidziwa Pondo muchirongwa chedu chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Blessing Zulu.
Tinotenda Jonga. Tombotarisa nhau dzemitambo yeCastle Premier Soccer League iriko mangwana. Dynamos ichatamba neNgezi Platinum kuRufaro Stadium. How Mine ichatamba neHighlanders kuBaba Fields Stadium. Border Strikers ichatamba neChapungu kuDilowadzimu Stadium. Triangle ichatambawo neHwange kuGibbo Stadium, kuchizotiwo Mutare City Rovers ichatamba neCapes United kuSakubva. Yasvika nguva yekuti timbotarisa musoro nhau zvakare. Pastor Ivan Mawarire vanoti sangano ravo rehashtag this flag riri kuda kuti gurukota rezvemhando dzemoto risiye basa. Mumwe munhu anopfuurwa akafa kuChipinge achipomerwa mhosva yekubanzimbe. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange munesu zvakare mangwana. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzechirungu.